Zimbabwe Open iyo yangaifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa 2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorofu iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mukuru weZimbabwe Open vaMichael Machi vanoti havana zuva rekuti makwikwi aya achatambwa rini kana kuti achaitwa here gore rino. VaMachi vanoti vachamirira kunzwa kuvatungamiri veSunshine Tour kuSouth Africa kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo weZimbabwe Open hausiro wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makundano echan ayo angafanira kuitwa muCameroon kubva musi wa 4 kusvika 25 kubvumbi. VeZifa havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neBurkina Faso, Mali neCameroon iyo iri pamusha. Muteveri weMaWarriors vaAlfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
MaHost panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the hosts, we have to be very careful. Other teams are two teams. We can match them. Anything can come out of that.
MaWarriors anga ari mukamba kwemasvondo maviri kugadzirira makwikwi aya ayo ari kuunganidza zvekare zvikwata gumi nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation reMiddleweight naMuhammad Sebiala wekuUganda yamira netambo zvitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika zana. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa 4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu. Asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuwisira pasi Sebiala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu ndichivata hakusi kutanga kurova vanhu vachirara, ndakangobvira kare vachingorova vachirara. Asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka ma vanhu vakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo kwandaifamba ndaingovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana-siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.